Shandiko hapana zvikubatika zvinoonekwa. Chokutanga chatofanira kutaurirana ndechekuti chakabvisisa Mugabe zvaitaura kuti kuna makriminals anga akatenderedza vaMugabe. Makriminals aya atatama kuona ito zvino. Takangoona matemba asi iwo makriminal makuru achiripo akaita rurasademo. Saka zvikuru zvaitariswa vana vane veZimbabwe kuti ikonomi yedu iri pari nani. Kuti zvekare tinge tina marelations kana tingati governance nelegitimacy tisingakakawadzana hezvo tichitaurirana murudo seZimbabwe. Indastri dzichiona dzakudhivheropa. Ndinofunga munongozviona kuti nyika inoramba ichishayiwa mari, nyika inoramba ichishayiwa simba, vanhu veZimbabwe voramba vachingononga sose nomuromo.
Vachirumanzi, tiri kutarisa mazuva zana vamunangagwa vatora mhiko. Zvii zvamungataurawo?
Maybe tingatanga kutaura nepolitics. Ndofunga nyika dzakatikomberedza nepasi rose dzaakuona kuti muZimbabwe vamunangagwa vavapo vanhu vakuita madiro ajojina pane zvematongerwo enyika. Tozobvapo toenda kunyanya dzoufumi hwenyika. Tiri kuona kuti iye zvino Zimbabwe yava nyika yakutambirwawo nedzimwe nyika nokuti pashure apo Zimbabwe yanga yakunzi iparia state banana republic nyika isisina maturo. Saka engagement iri kuitwa navamunangagwa nyika wo hombe dzakuteerera vamwe vakubuya vonei norubatsiro rwavo. Tiri panenya dzoufumi papapa zvinoratidza kuti inyika yanga yaondomuka asi inyika yavapa recovery pass.
Vazho
mukuru wangu vachirumanzawo vanotaura vachita sekuti kuda munhu wezani. Tandoda kunditaure ndekuti hakuna nyika ingadhivheropa isina mari. Zimbabwe haisi yakabudirira kana ine zvono. The best way yesolution yokuti tiinde mberi kana tichida kuti maindastri amuke ngatibvisei chinhu bond papers, ngatibvisei maRTGS. Isu maZimbabwe tinofanira kunge tine confidence negovernment yedu.
Vachirumanzu,
ndofunga kuda maybe inyaya dzekusanzwisisa kuti maybe economy inofamba sei sezvakaita umwe wangu vazho. Vari kuti bhondi hariiti chichichi, kumangwana tikafuma tichiti bhondi ravakunzi zimu dollar. Difference iripo ndei? Inyaya yamaZimbabwe ndiyokuramba vari fixed kuekonomics dzamakolonialist akudhara. Ipapapa, this is why you find that vanhu vanoti dollar yechichi. Kana mangwana tikangofuma tikangoti mari yedu yomuno yakungonzi kana kuti ndarama. Zvinongoita vana Nigeria, vana Naira, vana South Africa, vana Marana, vana Botswana, vana Mapula. Saka iissue yokuda kuramba vanhu vane pfungwa dzakudhara zvekuti zvinhu izvi hazvidini hazviitiki.
Vazho, taona nhasi vamutuli Nube vachiparura bhajeti ya 2019. Munoti ine bhajeti?
Bhajeti inonesa kuti iri kutadza kuinda neyatinoti mainternational best standard. Kana tikatarisa education for example, bhajeti inofanira kunge iri more than 22% of the actual budget. Saka bhajeti yavapresenta haikwani ipapo. Kune mainternational and even macontinental standards.
Vachirumanzi, munoti ione bhajeti yaparurwa nhasi?
Bhajeti ravamutumi Nube rakanakisisa kuna avo vanhu vari very positive. Dambudziko ratinaro sezvakaita vana vazhondo rokuti international best practice. International zvichimborevei? Kwaisusu tikatavo zvedu zvinozokopewo nedzimwe nyika, chakashata chii? Toti vazhoo here vachiita minister of finance?